Mukuru wevatongi munyika Chief Justice Luke Malava avanga vachitungamira dare rezere Reconstitutional Court rine vatongi vanomwe vati vaona zvakakodzera kuti vageze maoko avo panyaya iyi vachiti magwaro vamwanzora ana kunyatsonyorwa zvakanaka. VaMalava vati vachapa zvikonzero zvizere munguva pfupi iri kutevera. Gweta ravamwanzora muzvinafundo Lavo Madhuku vatenda kuti izvi ndizvo zvaturwa nedare.
Dare rati iro harisi kuda kunzwa nyaya yedu vachiti manyoriro atakaita nemakumbiriro atakaita kuti vatinzwe haasiwo madiro avanga vachidii. Nozviremekedza izvozvo semagweta tinoziva kuti ndobasa recourt tazvinzwa chaitenderana nezvavataura izvozvo, asi tinoona kuti havana kutarisa nyaya yatanga taunza. Nyaya yatanga taunza yemaclient haina kutongwa nhasi. Nyaya iyi ndeyekuti chekutanga ripoti yakabudiswa nezimbabwe electoral commission yedilimitation haisiri pamutemo pebundo remutemo, yakashata, haitombori iri pamutemo. Zvinhuzvo hazvina kutairwa nedare. Then imwe ndeyekuti izvozvo zvekubudisa ripoti yakadaro zvakatyora kodzero yemaclients edu. Vamwanzora president wemdc nembc yacho kuti ivavo maclients edu vane kodzero yekuti election muzimbabwe iitwe pakachena, iite yainonzi chirungu free and fair. Hazvina kupindurwa neconstitutional court.
VaMadhuku vati vachasimudzira nyaya iyi kumberi zvisinei nemutongo waturwa nedare nhasi, vachiti vachaenda nenyaya iyi kudare repamusoro rehigh court.
Saka isusu tataurira iyenonzi adress, tataurira maclients edu kuti zvavanokwanisa kuita kana vachida kuenda mberi nenyaya iyoyo, vanenge vava kuenda kudare dare remuno rinenge rinonzwa nyaya dzese.
Dare risati ratora danho iri ranga rarambidzawo gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaJeremiah Bhamu kuti vanzwikewo panyaya iyi seshamwari yedare, vachiti vanga vachifanira kuzvimirira sezvo vari gweta. Mapepa avo ari pamberi pedare. VaBhamu vanga vachida kuti sarudzo dzienderere mberi sezvakatarwa mubumbiro remitemo. Rimwe remagweta avo vaUbert Mandinde vati zvagurwa nedare panyaya yavaBhamu zvichanetsa mune ramangwana kana pakazoita umwe munhu anenge asiri gweta anenge achidawo kunzwikwa mudare panyaya inenge yaunzwa kudare nomumwe munhu.
Napamusoro paizvozvozvo vanzi vachidziswa pakuva shamwari yedare. Tirovawo dare rasara risina shamwari iyo inotaurawo dzimwe nyaya dzinenge dzisina kunge dzakauyiswa neavo vari kukumbira neavo vanga vatii.
Zvichakadai, vamwanzora vatsanangura mutongo waturwa nedare semutongo nechekuita nezvematongerwo enyika.
Isu hatiwirirani nemutongo waitwa neconstitutional court. Zviri pachena kuti waita political judgment, vateerera mafaction nemamwe mapato, zviri pachena izvozvo. Saka isu seMDC hatisi kuzogumira ipapo, hatisi kuzozorora kusvika delimitation report yakaitwa neZEC yabviswa kana kuti yaitwa revised.
VaMwanzora vanga vachida kuti dare rimise sarudzo idzo dzakatarisirwa kuitwa muna Nyamavhuvhu wegore rino kana mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatara zuva resarudzo iri. VaMwanzora vanoti komisheni inoona nezvesarudzo haina kufambisa basa rayo zvakanaka mukutara miganhu yematunhu achaitwa sarudzo dzemakanzura nenhengo dzeparamende. Saka nokudaro sarudzo idzi dzinofanira kumbomiswa ZEC ichipiwa mukana wokugadzirisa gwaro remiganhu iri. Zvaitika mudare zvinoreva kuti sarudzo dzave kuenderera mberi vachishandiswa gwaro reZEC iri. Uye vaMunangagwa vakatotaura kare kuti vachazivisa zuva iri chero nguva kana zuva iri ratarwa. Veruzhinji vane mazuva maviri chete anenge asara kuti vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota musarudzo dzegore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.